mutongi wedare, vangoni nduna, vatura mutongo kuti muzvaro rushwaya, avari kupomerwa mhosva yekunzi vakaedza kuburitsa munyika goridhe rinorema makirogiramu matanhatu zviri kunze kwemutemo, vabhadhare zviuruzana zvemadhora ari maRTGS semari yechibatiso, uye kuti vazvipire kumapurisa katatu pasvondo, pamwe nekuti vasasvike chinhambwe chemakiromita makumi masere kubva chero pane upi muganhu wenyika, kudzamara nyaya yavari kupomerwa yapera kutongwa, izvi zvinotevera zvasvitswa kudare negweta ravo, vatapwa nedzvetero, zvokuti pane zvashanduka panyaya iyi, vachitiwo hutano hwamuzvare rushwaya hwadzikira vari mujeri vadzvetero vatiwo mapurisa akapedza kuferefeta nyaya iyi uye nekuda kwekuvharwa kwakaitwa nyika nekuda kwechirwere checovid-19 muzvare rushwaya havana kwavanokwanisa kutiza vachienda sezvo mapurisa akazara mumigwagwa yose izvo zvabvumwa nemutongi vadzvetero vatenda kuti izvi ndizvo zvaitika mudare
tapinda mudare dare ra kutikana kuti inzvita rushwaya achipiwa bheu kuti pane macircumstances ashanduka kubva satakambobva kudare saka dare ramupa bheu kuti abhadhare $100,000 naclerk of court rikaisa zvimwe zviga zvekuti ange achimhanara kumapurisa mazanisa mvuro chitatu nechishanu and rikati agare pamba ipapo rikati asabvumidze kusvika within 8 kilometer radius kubva kumabhodha ndo mutongo wapuwa nedare saka ratiri kufara kuti ramupa bheu after nguva yakareba kudai
muzvare rushwaya vakasungwa muna gunyana gore rapera panhandare yendege Robert Gabriel Mugabe International Airport vachida kuenda kuDubai vaine goridhe iri nyaya iyi yakakonzerawo kusungwa kwevasori vaviri nevamwewo vachinzi vaive nechekuita mukuparwa kwemhosva iyi ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.